Mukura nuna nezve kuchengetedzwa kwevapoteri muZimbabwe, musangano reUNHCR amai Mongela Makau vati zuva iri riri kucherechedzwa pasi pedingindira rekuti taking a step with refugees rakakosha zvikuru sezvo paine kurudziro yekuti vanhu vese vaone zvavangaite mukusimudzira mugariro wevapoteri vari munyika. Zimbabwe ine vapoteri zviuru makumi maviri nemazana matanhatu nevatanhatu, uye amai Makau vaudza Studio 7 kuti panodiwa mamiriyoni masere madhora ekuAmerica pagore kuti vakwanise kunge vachiriritira vapoteri ava, asi vati vanofara kuti hurumende yeZimbabwe pamwe nemasangano anopa rubatsiro ari kuedzana pose paanogona napo kuona kuti vapoteri vagara zvakanaka muZimbabwe. Vatichaona mabonga avo vanochengetedzawo vapoteri muhofisi yeUNHCR muZimbabwe vati nhasi izwa guru rekutenda basa rinoitwa nenyika nevanhu vanochengetedza vapoteri.
Tinotenda zvikuru hurumende yeZimbabwe nekutsigira nekuzarura magona ayo kuvapoteri munyika yeZimbabwe. Takatarisana nezuva ranhasi, tiri kukurudzira kuti umwe neumwe akwanise kuita awane chaanoita kubatsira vapoteri. Kana achinge asangana nevapoteri anga achikwanisa kuvabatsirawo. Kana achinge aonana nevapoteri musavashore, musavashungurudza kana kuvavhiringidza. Vakangofanana nesu. Kunonzi nyika isina vaenzi kana kuti imba isina vaenzi inenge isina kumira zvakanaka, asi avo vanenge vari vaenzi vedu vaine nzira dzakasiyana nokuda kwechi kwezvikozvesu kana zvimhingamupinyi inenge yaita yavanenge vasangana nayo kuti vachizenge vachiva muZimbabwe. Saka vagamuchirei ivo vakangofananawo nesuwo, mukaona pavanenge vachishandira ivayo navo dyiza navo zvakanaka navo muchivatsigirawo, nekuti nerimwe zuva ramangwana hazvizivikanwa unogona kuwana munhu iye akukubatsirawo mune zvakanaka.
Vapoteri vazhinji muZimbabwe vanogara kutongogara refugee camp kuChipinge, uye vamabonga vati UNHCR ichishanda nehurumende yeZimbabwe iri kuedza kuona kuti vapoteri ava vagara zvakanaka uye vawana dzidzo neutano hwakanaka. Asi vati kuchine matambudziko akatarisana nevapoteri kutongogara nekuda kwekushomeka kwemari.
Pari zvino mukapinda mutongogara refugee camp kuchine matambudziko epekugara, dzimba chaidzo shelter, kuchine matambudziko ezvimbuzu atinoti atingati matoilets pachirungu, kuchine dambudziko remaclassrooms chaiwo kuti vana vanopinda muzvikoro vamwe vari kugara vari havasi kupinda mumaclassrooms, vari kutoenda vachipinda panze atinoti hot sitting, vari pasi pemiti nokuda kwekuti hazvisati zvanyatsoringana nokuda kwekuwanda kuhwandu hwevanhu nemari yatiina yehomwe yedu haisi kuenderana. Muchirungu tingati our budget is not equal to our needs.
Vati nekuda kwekushomeka kwemari pave kukosheswa zvakaita seutano, zvinoreva kuti vapoteri havazodzidziswe mabasa emaoko aya anozovabatsira mune ramangwana. Amai Makau vaudza Studio 7 kuti pane vamwe vapoteri vakaenda kuzvikoro zvepamusoro vave kutozvishandira vachiitawo mabasa epamusoro, uye vanoti izvi zvakakwanisa kuitika nekuda kwerubatsiro kubva kunyika dzakaita seGermany pamwe nemasangano akaita seGold Zimbabwe. Vati pavapoteri vese vari muZimbabwe zviuru gumi zvitatu vanogara kutongogara, kozotiwo vamwe vari munzvimbo dzakasiyana-siyana uko vari kushanda kana kuita zvemabhizimisi mushure mekupiwa mvumo nehurumende yeZimbabwe. Mutauri wesangano remubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira reCrisis in Zimbabwe Coalition vatavani moyo vaudza Studio 7 kuti zuva ranhasi rakakosha zvikuru, uye hurumende yeZimbabwe inofanira kupa vapoteri vose mukana wokuita zvavanoda sezvakatarwa pazviga zveUnited Nations. Vati izvi zvakakosha kuita sezvo Zimbabwe iine zvizvarwa zvakawanda kunze kwenyika zviri muupoteri.
Zimbabwe tinoona kuti vana vayo vazhinji vari munyika yeSouth Africa nemunyika yeUnited Kingdom nemuEurope mose vanosvika kana kupfuura mamiriyoni anosvika iwo matatu kakumatanhatu. Izvi zvinoratidza kuti zvinhu zvinoda kuti zvicherechedzwe, kuti kana munhu abva munyika yake chipikirwa achienda anogara zvakadii uye zvanofarwa kuchengetedzwa akusvika pakadii.
UNHCR inoti pane vanhu vari pakati pezana nezana nemakumi mashanu vanopinda munyika mwedzi wega wega vachitsvaga upoteri, uye vazhinji vavo vanobva kuDemocratic Republic of Congo, Rwanda neBurundi. Pavapoteri vese vari munyika zvikamu makumi mashanu nezvitatu kubva muzana varume, koti zvikamu makumi mana nezvinomwe kubva muzana vakadzi, uye zvikamu makumi matatu nezvitanhatu zvavo kubva pamuzana vana vari pakati pegore kusvika pamakore 10 nemanomwe amai makao vanoti hapana mupoteri achadzokera kunyika kwake mukati memakore mashomanana apfuura uye hapana kana chizvarwa cheZimbabwe chimwe chete chatichadzoka kubva muupoteri hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvingani zviri muupoteri sezvo hurumende yange isati yapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo asi sangano reInternational Organization for Migration rinoti zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika mamiriyoni mana zvakabuda munyika nezvikonzero zvakasiyana-siyana zvichinogara munyika dzakasiyana-siyana zvizhinji zvichitsvaga upoteri kunyange hazvo zuva iri richipembererwa musi wa 20 chikumi pasi rese Zimbabwe ichacherechedza zuva iri musi wa 4 chikunguru sezvo riri iro zuva rakatarwa nehurumende yeZimbabwe ndakamirira Studio 7 Harare ndini Godwin Mangudla.